chirongwa chesedzo karanda chirongwa chakaumbwa mukubudikidza kunyanya nekuti inini ndine hama dzakabatikana nechirwere checancer baba vangu ndini vakashaika necancer of the liver at the age of 67 ene mukoma wangu first born yemba medu yakabatwa necancer yemumatumbu makuru aya vari paage ye44 years asi takanyanya kundibatisisa munin'ina wangu akashaika about 2 years ago akabatwa ane cancer yemumusoro yaya saka akaitwa maoperation 2 within a space of 10 months. Operation yekutanga yaida mari yaisvika almost 4,000. Mari iyoyi kuiunganidza semhuri yainetsa asi sezvinei takaedza tikaiunganidza then within 10 months tsuma yake yaenda yatokura futi yauda futi second operation saka tinetsa kusvika pakuti the last operation takatozomuita GoFundMe asi tiri pakati peGoFundMe akanga akurwadziwa zvakanyanya saka tozotora motikari yake yaaishandisa kunopa chiremba kuti tikukumbira kuti chiremba bata motikari oparita hama yedu kana tikamutatsvagisa mari taiwana tozoya tokubhadhara totora motikari yedu saka zviitiko izvozvi zviitiko zvakanyanya kundibatisisa kuti mukurarama kwedu kana isu vatombori nayo shoma shoma yacho tambudzika zvakadai soizvi kuti tirweze mari yekuti hama dzedu dzirapwe saka vaya vasitorina vari kumaruzevha vanoshaya nherera neshirikadzi vakasangana nedambudziko rakaita seyo vangaite sei
hama dzenyu dzakamborapwa here pakaranda chakaita kuti musarudze chipatara chekaranda chii
no hama dzangu hadzinamborapwa pakaranda chakaita kuti ndisarudze karanda ndechekuti kunoku chiremba vanonzi Dr. James Watt vanogara padhuze nesu chaizvo chaizvo tii kuno kukanada kunoku less than 300 meters vapfumba pedu ndo vakanditi ndavaudza nyaya yangu vakati chipatara chaungashanda nacho kuzimbabwe ivo chavaine confidence nacho kuti utungamiri huri ipapo hauna huori hauzodyi mari vanoonekwa vachishanda zviri professional ikaranda mission hospital nekuti Dr. Paul Tesso vanova ndevo chiremba vepakaranda vakamboshanda naDr. James Watt vari paHoward Mission
munotarisira kuti vange vachibatsira ndevapi
sokutarisira munhu wese chero vari kuzimbabwe nekuti iye zvinoizvi tave neplatform yedu kana kuti webhusaiti yedu vanhu vakaenda pawebhusaiti pedu vakakirika pakanzi donate tiri kushanda neimwe kambani inonzi magetsi ava vemagetsi ava vagara vari mubhizinesi nekuti vanoda kutengera hama dzavo magetsi kunonzi kujusa magetsi kumusha vanoda kuita zvokujusa maairtime saka vemagetsi ava ndovati kushanda nawo saka platform yemagetsi iyoiyi munhu wese ari kana even kuzimbabwe ndinotonzwa kuti vamwe varikutodonata vachishandisa ecocash account yavo saka munhu ari kuzimbabwe neari kunze kwenyika anokwanisa kukwanisa kupinda achidonata
vanoda kukubatai kuti vange vachipindawo muchirongwa chenyu kana kunzwa zvakawanda pamusoro pechirongwa ichi vanokubatai papi
pari zvino vakawanda vanokwanisa kutibata vakaenda pawebhusaiti pedu pane pakanzi conduct us ipapapo vakangofila information yavo email inobva yauya kwatiri then tovabata kana kuti inini ndakasununguka futi ndinowanikwa panhamba dzinoti +1 587 500 3490 ndodzokorora +1 587 500 3490 webhusaiti yedu inonzi Friends of Karanda
ende hapi mashoko amungasiyirawo vana vezimbabwe vakateerera pane ino nguva
mashoko makuru andoda kupa hama dzangu dzekuzimbabwe kunyanya akanyanya kundibata pandakarwarirwa nemini wangu ndeyekuti sevanhu veukama tinoti ubuntu ngatisamirire kuti munhu akanzi afa tozouya nechema tikanzwa kuti munhu arwara ngatiitei kubatsirana kwatagachingoita pasinyakare chedu ane $10 ane $20 saka ngatiuyi tibatsire hama yarwara kunyanya vanenge vachidiwa mari yakawanda tisazomirire kuya nemari yechema